tine social media message yatinayo yatato bata yafamba mangwana nanhasi chitiyo musi wa30 May vanhu ngavarege kuenda kumabasa anenge afambisa motikari yake asingateereri zvataurwa nevanhu ivavo motikari iyoyo ichatemwa nematombo vezvitoro vanzi ngavavhare kana vakavhura zvitoro zvichapiswa vana vanzi vasaende kuchikoro saka pakanzi ipo mangwana kune bloodshed saka mapurisa vane constitutional mandate takatarisa section 219 constitution yenyika yekuona kuti munyika maita runyararo munyika makachengetedzeka hapana munhu anopisa mudziyo hapana munhu anotema motikari hapana munhu anorambidza vana kuenda kuchikoro hapana munhu anovharisa mashopu ndo saka tataura kuti no kana pane unhu anoda kuita izvozvo mutemo haubvumiri mapurisa vane basa rokuchengetedza nyika kuona kuti munyika mune runyararo
asi mapurisa anorambidza vanhu kuratidzira here kana kuti vanhu kana vachida kuratidzira vanofanira kuita zviri pamutemo vachikumbira mvumo zvinofamba sei
mukoma mutemo uri pachena constitution yenyika iri pachena kuti kana munhu achida kuratidzira anoita murunyararo iwewe kana uchida kuratidzira hazvirevi kuti uchiti iwewe munhu anoda kufambisa motikari yake usaifambisa ukaifambisa ndoitema kana kuipisa munhu ane bhizinesi rake achida kuvhura chitoro chake womuti iwewe usavhure ukangovhura ndinopisa mubereki ane mwana wake anoda kuenda kuchikoro womuti iwewe ukaendesa mwana kuchikoro mwana iye tinomurwisa tinopaza chikoro handifunge kuti pangave nemutemo ungape munhu simba rakadaro